Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri mbudzi 13 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kukwira kwezvinhu zvakanyanya zvinokonzerwa neiyaya yatinoti money supply, and iri kubva paiyo inyaya yatiri kutaura yekuti vanhu vanenge vachibhenda mari dzavo, yowandisa mari kana iri $100 yoguma yaa $500.
Zimbabwe National Statistics Agency Zimstat inoti inflation yakwira kusvika pazvikamu makumi maviri nezviga makumi masere nemashanu kubva muzana, kana kuti 20.85%, akandeke kutanga kukwira zvakadai kubva muna 2008.
Shanduko dzevashandi dzaunzwa nehurumende iyi ndedzekuti tave nechiedza chokuti makambani manga akavhara mamwe avhurawo, mamwe ari kutanga kuvhurwa.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZEC yopa umbowo kukomisheni iri kuongorora kupfurwa kwevanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu. Vechidiki veMDC voramba kuti ndivo vakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu, vamwe vairatidzira, vamwe vaingozvifambira havo. Pave kuda kusvika gore kubva zvabviswa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Ko, pane zvachinja here? Tichange tichiongorora nyaya iyi nhasi zvakadzama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats inoti inflation yakwira kusvika pazvikamu makumi maviri nezviga makumi masere nemashanu kubva muzana, kana kuti 20.85%, akandeke kutanga kukwira zvakadai kubva muna 2008. Izvi zvakonzerwa nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu mwedzi wapera. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika hwananga kumaziva ndadzoka. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi, vati vanhu vari kutengesa mari pamukoto vachipa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Nekudaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kudzika mutemo wekusunga vose vanotengesa mari pamukoto kuti vakandwe mujeri kwemakore 10.
Kukwira kwezvinhu zvakanyanya zvinokonzerwa neiyaya yatinoti money supply, and iri kubva paiyo inyaya yatiri kutaura yekuti vanhu vanenge vachibhenda mari dzavo, yowandisa mari kana iri $100 yoguma yaa $500. Saka zvaakureva kuti mari yakawandisa iyoyo yaakundotsvaga zvinhu zvishoma zviri kuwanikwa mumaketi, iyaya yatinoti inflation. Saka ndozvatiri kutaura izvizvi kuti mutemo uyu uchatibatsira kuti mapurize edu agadzikane aive mapurize ari normal, zvirege kuwana vanhu vane mari dzakawandisisa vachifamba vachitenga zvinhu zvinenge zvishayikwa mustreet, zvinozokonzera kuti zvinhu zviyazvi zvitanga kushayikwa. Saka kushayikwa kuri kuitwa zvinhu zvakare pambengi kuchikonzerwa nekushayikwa kwemafuta, asiko zvino tiri kuona kuti Reserve Bank yakabatsira vanosupplya mafuta vose kuti vakwanise kupinza mafuta iwo, ende taakuona kuti mafuta akuwanikwa mumaservice station wose wose. Saka zvichaita kuti mapurizes ezvinhu mumashops adzikire.
Saka tichi tarisa o mutemo uruda kuzikuwa na nemtungamiri wenyika unopera kakwapera mwezi mitanatu. Vazi yambi vanoa guruko tareze mutemo variku nyora were mutemo no zaindis kwa kuparamendi kuti unyatsove mutemo chayo.
Icho kwadi masimba ya president oku declare mutemo uyu ane time limit ye 6 months. Saka shuriku na mwezi mitanatu yoyo. Minister wetu guruko tare hurumende rinoona zvemutemo vazviyambe vachagara pasi netimu yavo vonyora mutemo iwoyo vouya nawo kuparlamenti vodebatwa kuparlamenti kana watongwa nezvavo kuparlamenti tawirirana sema members of parliament unozoinda zvino raabhiru kuofisi ya president vonosainwa wamutemo unopinda dumbiro romutemo redu narini narini unenge wamutemo kusvikira nguva inenge ichizofanira kunge takuita any constitutional change kana kureviewa constitution yedu asi unotengewa mutemo asi kubva iko zvino zvichienda pa 6 months idzodzo mutemo uyu unotoshanda zvokuti munhu akaonekwa achiita mabasa okuchinja mari sezvati kutaura anotoenda kujere for 10 years.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanga vachitaura parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Blessing abata onyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gifts Mugano.
Tikati inflation kukwira kuyaita zvanga zvagara zvataa pachena chaitotishamisa ndechekuti vezimstats pavaiti 4.4% vanga vachiverenga mafigures aibva pamashops api. Kunyangwe zvavari 20.8 yacho iyo iri pasi pezvatiri kuona mumashopu. Mukaenda mumashopu mapraise mazhinji anga akwira 3 times which is 300% zvichifambidzana nenhau yerate yedhollar yaichinyiwa kumaket. Nekuti zvikuitika mashopu pavari kutenga zvinhu nokutengesa vanoshandisa inonzi replacement costing kuti ukatenga ukaodha zvinhu unoda kufunga kuti ndipandichadzoka futi ndichakwanisa kunozvitenga here futi. Endi nekuti isusu Zimbabwe hatisi kukwanisa kugadzira zvigadziriro zvakakwana tinoende kusouth africa saka nyaya yecurrency inobva yadzoka back yakutibaya saka hongu tikunzwa kuti inflation yakwira asi kuona kwandiri kuita inini iri pamusoro pevari kutaura yacho iyoyo munhu wese anoenda kunotenga hardware yakwira yakakwira zvisingaiti anotenga zve mabasic yakakwira zvisingaiti kudhara kwaiya kune argument yekuti inflation haizokwiri sitereke zvatiri kuona on average nekuti mabasic commodities ndio ane weight yakawanda tichiona mabasic commodities 35% weight out of 100 saka kumashure kwanga asikukwira maprice acho saka zvaiti zvikakwira zvimwe zvese uku zvaizodhailwa ne weight yakawanda mabasic commodities asi tikanawo mashopu pari zvino mabasic commodities akakwira saka idambudziko kuvanhu vezimbabwe kunyanya isusu zvedu tiritambira mabondi note nekuti mari yedu ikureva kuti haichina simba zvava kureva dai taida kunga tichida kuti mari dziwedzerwe taitoda kuti mari ipetwe katatu kana rikana kunyange tikadzoka hedu bheki kuhurumende kana kuti 20% zvinoreva kuti maticha nemasoja nese macivil servants vane right nekodzero kuti vapuwe 20% increase kuti vakwanise kuva kushini papraize asi still hazvikwani kuti vamite mapraize aromashopu.
Ko hurumende zvairi kuti kukwira kwemutengo kuri kukonzerwa nevanhu vari kutengesa mari pamukoto kana kuti kuya kwavari kuti kubhena mari ndizvo here?
Ndizvozvo nokuti zvindambotaura mumashure kuti munhu anenge achitengesa macommodities ake anoshandisa inonzi replacement costing zvichireva kuti ukaodha ukaisa mushopu yako wechitengesa unofanira kutanga wazvibvunza kuti dhora riri pamari ndochokutanga ichocho ukatengesa ukangoti wachiti hanzi ndinoda kungotengesa nokuti 181 yakataurwa necentral bank unonyura.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanga vachitaura parunare vari muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Komisheni inoona nezvesarudzo inoti nengo dzeparamende dzinofanira kuona kuti mitemo ine chekuita nezvesarudzo yachinjwa kwete kuti mapato ezvematongerwo enyika aswera achipomera komisheni yavo mhosva. Vanoti mhosva yavanonyanya kupomerwa ndeyekusafambisa basa zvakanaka. Izvi zvataurwa papiwa Humbowo nasachigaro wekomisheni iyi kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika kuti iongorore mhirizhonga yemusi wanyamavhuvhu 1. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba, vaudza komisheni iri kuongorora zvakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu, pakapfurwa vanhu vakawanda, vatanhatu vakafa, kuti komisheni yavo yakafambisa basa rayo zvakanaka, kunyange hazvo pakazoita mhirizhonga, vachiri pakati pekuverenga mavhoti. Amai Chigumba vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzishandure mitemo muparamende, vachiti kuti vemapato ezvematongerwo enyika vaswere vachinetsana nekomisheni yavo kupedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya.
Isu sevakuru vanoona nezvebato rinoona nezvesarudzo tiri mushishi yekugara pasi tichiongorora kuti ndezvipi zvakakanganisika patakaenda kusarudzo, ndezvipi zvakakanganiswa nevanhu, ndezvipi zvakakanganiswa nemapolitisheni, ndezvipi zvakakanganiswa nesu mukuita kwebasa redu. Chinhu chikuru chatakanyanyisa kuona mukuongorora kwatiri kuita kubvira kumawodhi kwedu nekumaconstituency ndechekuti mutemo unofanira kushandurwa kuitira kuti zvimwe zvezvinhu zvakaitika pasarudzo ini zvisarambe zvichitsokorora. Saka tichaendesa mapepa atinoendesa kuparamendi inonzi ripoti yatinoendesa kana tapedza sarudzo. Muripoti iyoyo tichaita, tichaisa zvisungo zvedu zvatichataurira vakapinda nesarudzo vakaenda kuparamendi kuti isu tinotarisira kuti mutemo vaushandure nenzira dzakadai nedzakadai, kwete kuti vazoita hondo nesu kana takuenda zvakare kusarudzo.
Mashoko amai Chigumba aya anotevera kuratidzira kwakaitwa neMDC Alliance pasarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, ichiti ZEC yaisafambisa zvakanaka basa, kunyange hazvo amai Chigumba vati zvose zvavaita vaitevedzera mutemo. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vati chinodiwa ndechekuti ZEC iite basa rayo zviri pachena. Amai Chigumba vaenderera mberi vachiti sekomisheni havana chavakakanganisa pakuziviswa kwezvakabuda musarudzo, kunyange hazvo vakaratidzira musi wa1 Nyamavhuvhu vaigunungunwa kuti ZEC yakanga yanonoka kuzivisa izvi. Vati mazuva mashanu akatarwa nemutemo akanga asati akwana pakaratidzirwa nevaratidziri ava. Varambawo mashoko akataurwa nevamwe vakapa ufakazi kukomisheni iyi ekuti komisheni yavo yakanonoka kuburitsa zvakange zvabuda musarudzo mune dzimwe nzvimbo dzaive pedyo nemahofisi avo dziri muHarare, vachibuditsa zvakange zvabva kune dzimwe nzvimbo dziri kure neHarare, izvo zvainzi nevamwe zvaipa mukana wekuti sarudzo idzi dzibirirwe. Amai Chigumba vati zvavakaburitsa ndezvechokwadi, kunyange hazvo MDC ichiti sarudzo idzi dzakabirirwa.
Doya residue yakataurwa na Chief Justice iya kuconstitutional court kuti vaifanira kuvhura muballot box ndo munenge mine residue inotaura kuti vakavhota vangani, vakakanganisa mapepa vangani, zvichinzi ndo humbowo husina mubvunzo wekuti chii chakaitika mupolling station.
Zvichakadai, mukuru wemapurisa ari kuferefeta mhirizhonga iyi pamwe nekufa kwakaita vanhu vatanhatu musi wa1 Nyamavhuvhu vaEdson Runganga vaudza komisheni iyi kuti mapurisa hasati ave nevanhu vaari kufungidzira kuti ndo vakapfura vanhu vakafa, kunyange hazvo vati vakasunga nhengo dzeMDC 41 chete maererano nemhirizhonga yemusi uyu. Vatiwo havazivi kuti ndiani chaizvo akapfuura vanhu, kunyange hazvo komisheni iyi ichiti ine mavhidhiyo anoratidza kuti masoja ndiwo airidza pfuti. Mumwe ataura nhasi vaGabriel Chaibva vainge vari nhengo yeMDC vasati vaenda kuZANU PF vange vachipa humbo hwekuroverera vechidiki veMDC, asi vamwe vanga vachishora uchapupu hwavo vachiti hwange huchiratidza kutsigira ZANU PF. Zvichakadai, imwe nhengo yekomisheni iyi vaLovemore Maduku vati komisheni yavo ichagara pasi yoona kuti zvakakodzera here kana kuti kwete kuti ishevedze mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa kuti vazopa humbo komisheni, zvichitevera mashoko akabuda nezuro ekuti vaMnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa musi uyu, pamwe nekuti mashoko akataurwa navachamisa ekuti vaisazotambira zvainge zvabuda musarudzo kana ZEC isina kuzivisa kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru ndivo anonzi akakonzera kuti pave nemhirizhonga musi wa1 Nyamavhuvhu.
Aiwa vanhu ngavanzwisei zvatiri kuita, tiri kungonzwa zvitaurwa nevanhu, hatisati tasvika pakuti toziva chii chakaitika. saka umboa utara ndotura wana wananda isiro kutanga kwa wana waka vakutanga tanga vayengu utara seku wana ne kufunga kwa wari kudiri kwa wari kuita basa rekomisha ndire kuzubuda pa panopezi tiramsu wa wana chii chakaitika ndiana akaita chii zozu chiri kukomisha ndeno so decide wa chino famba se
zvichakadai commission iyati chaenderera mberi musi wa 21 mbudzi nekunzwa humwe hufakazi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
tichiri panyaya iyoyi vechidiki vebato rinopikisa reMDC vabuditsawo gwaro vakwatori venhau vachitsutsumwa zvakanyanya nemashoko akataurwa nevamwe vakuru vemapurisa nemauto kuti ndivo vakakonzera kufa kwevanhu muHarare mapurisa nemauto aya aipawo humbowo kukomisheni yavamontlande iyi mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wevechidiki muMDC uye vachimirira Highfields mudare reparamende vahappy mochidziva kuti tinzwe zvizhinji
aiwa chekutanga ndechekuti tinozva kuti anongori manyepo munozva kuti kana chinhu chagadzirwa zvemanyepo sekugadzirwa kwakaitwa commission kuti yakagadzirwa zvemanyepo kuti vavhare vana veZimbabwe kumeso nanhasi manhu vanoenda ipapo vachinoti vachinonyepa under oath vari kuzviita zvevachingoita manyepo isusu mumovement for democratic change kuyouth assembly hatina patinogona kuwanikwa tiine zvombo muno muZimbabwe munozviziva vagari vese veZimbabwe vanozviziva kuti muno hamubvumirwi kungotengeswa futi nje muno muZimbabwe vagari vanozviziva kuti haugoni neintelligence nesecurity iri muno kuti uite puti ugova nayo igotorira igotorarama nayo for a week zvakadaro asi tinozviziva hedu kuti vanhu vari kuenda kucommission ikoko vachinonyepa kuti vainyepere nyika mukuti vasvibise musangano uyezve unoda kutora iyo ndeipi
ndoda kuti tidzoke honorable pavanguard apo iyo vanguard ndanzwa kuti yakazomiswa
vanguard yaingori urongwa hwataive nawo hwekuunza discipline neloyalty mumovement zvaazvisinei neanything chiri military asi kuti vamwe vakanga vakunosenzesa kuti izvozvo zvamuri kuita zvinounza discipline neloyalty musangano zvinoenderana nekuti munopedzera maakuita sevanhu vechiuto and so forth saka takazongoona kuti aiwa all right izvozvo zvedu nyaya yedu yeloyalty nediscipline muMDC inorarama irimo hatichaiti hedu zvataiita zvekuunza madiscipline and loyalty kuparty ndo chete zvinongwa zvaive
mutungamiri wevechidiki muMDC vachimirira Highfields mudare reparamende vahappy mochidziva vanga vari parunhare vari kuHarare rave gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa nemauto pachigaro vachipomerwa mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kweveruzhinji munyika asi zvinhu zvakagadzirisika here pagore rimwe chete iri kana kuti zviri kuda nguva yakareba yekuti zvitange zvakare kufamba jonga kandemiri anoti panyaya inotevera
rave gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto vachipomerwa mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kweveruzhinji munyika asi zvinhu zvakagadzirisika here pagore rimwe chete iri kana kuti zviri kuda nguva yakareba kuti zvitange zvakare kufamba zvinhu mune zveupfumi zvakamboratidza sezvakanga zvaive kunaka mushure mekupindira kwemauto izvo zvakamboita kuti zvitoro zvemunyika zviwanikwe chero chinhu chaidiwa nemunhu asi mushure mesarudzo dzakaitwa gore rino zvinhu zvakatanga zvakare kusunga zvinhu zvichishayikwa muzvitoro mari yekunze ichinetsa kuwana mafuta edzimotokari achishayikwa izvo zvinonzi zvakaita kuti mitengo yezvinhu munyika ikwire zvisina mukare akamboona boka reZimbabwe Statistical Agency kana kuti Zimstat rinoti mitengo yezvinhu yakatokwira nezvikamu zvinodarika zvishoma 16 kubva muzana mumwedzi wagumi guru gore rino kunyange hazvo mamwe mapoka ari kuti mitengo yezvinhu yakanga yambokwira yave kuderera uye zvinhu zvizhinji zvave kuwanika zvakare munyika nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti hapana chakashanduka kubva pakabviswa vamugabe pachigaro vachiwedzera vachiti kana paine shanduko yakavepo ingatove yekuti zvinhu zvakatowedzera kuoma.
Tingati chakaitika pakaita vimbo yekuti paizova neshanduko, asi takatarisa kuti gore rapera hapana chatataona chashanduka. Zvinhu zvichakaomera vana veZimbabwe. Dzimwe nguva pamwe pacho zvatowedzera kuoma kudarika zvazvanga zviri gore rapera.
Ukuwo vemabhizimusi vakawanda vari kugaro chema chema kuti havasi kuwaniswa mari yekunze yavanoda kuti vakwanise kupinza munyika zvekutengesa nezvekugadzirisa zvimwe zvinhu zvavanotengesa, vachitiwo havasi kunzwisisa kuti zvinhu zvakanangepi pane ino nguva. Mumwe wevanhu ava mutungamiri wesangano ravana muzvina bhizimusi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare.
Hatichazivi zano nokuti officially tiri kunzwa kuti ikonomi iri kuita zvakanaka, asi at the same time tinonzwa futi kuti some of the problems dziri kuitika dzimwe nguva zvinombonzi because of the economic growth.
Vashandi vakawanda vanoti havachakwanisa kuriritira mhuri dzavo nekuda kwekuoma kwaita upenyu, izvo zvave kuita kuti vade kubhadharwa nemari yekuAmerica kuitira kuti vafambirane nemamiriro akaita zvinhu. Varayiridzi vakatotanga kuratidzira vachida kuti vawedzerwe mari dzemihoro uye kuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekuAmerica. VaThomas Masvingwe vanoti vashandi vakatonyanya kuomerwa neupenyu mumwedzi gumi nemiviri iyoyi.
Hapana shanduko yataona yaunzwa nekubviswa kwavamugabe. Shanduko yataona ndekuti kutambudzika kwevashandi nevarombo kwatonyanyisa.
Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPasco Ekemu Chakanetsa vanoti vane maonero akasiyana nevamwe vatauri vose avo sezvo zvinhu zvakaratidza kujeka kubva pakapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa panyanga.
Shanduko dzevashandi dzaunzwa nehurumende iyi ndedzekuti tave nechiedza chokuti makambani manga akavhara mamwe avhurawo, mamwe ari kutanga kuvhurwa, nemamainzi mamwe aakuvhurwa kuna Nabulawayo kuna Nagwanda.
Kusvika zvinhu zvaratidza kugadzikana kuburikidza nekuderera kwemitengo yezvinhu, kukwira kwemari dzinotambirwa nevashandi dzemihoro pamwe nekuwanikwa kwemari yekunze inodiwa nemabhizimusi, vakawanda vacharamba vachiona sezviroto zvisingabatiki zvekuti vamugabe ndo vakanga vakasunga zvinhu mune zveupfumi. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Mutoko musi wa15 mbudzi, Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Pretzedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Panguva ino gore rapfuura, mauto eZimbabwe Defense Forces akatanga kupinda mumigwagwa achibvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro, uye akatsigirwa nevanhu vese kubva kumapato akawanda wanda ezvematongero enyika pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Ko, vanhu vari kuona mutsauko here pakati pavamugabe nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa? Godwin Mangundla anotipa nyaya iyi.
Zvinhu zvainge zvaita manyamamire nerongo muhurumende nemubato riri kutonga reZANU PF, umo vanhu vainge vave kudzingwa basa zuva nezuva. Vanhu vakaita semutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vainge vadzingwa basa semumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakanopotera kuSouth Africa. Vakawanda vainge vadzingwa mubato iri uye vaMugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Vanonzi nevamwe mubato iri vainge voita madiro aJorgina mubato nemuhurumende. Izvi zvakazoita kuti mauto apindire achiti aida kugadzirisa zvinhu mubato nemunyika. Veruzhinji vakatsigira danho iri vakapinda mumugwagwa sezvo vainge vaneta neutongo hwavaMugabe. Mumwe wemugari wemuHarare vaOwenji wayo vanoti pakapinda mauto mumugwagwa vakambotadza kuziva kuti chii chaiitika, asi vakazofara apo vakaziva kuti chaive chirongwa chekubvisa vaMugabe pachigaro.
Sakuona patakaona kuti zvinhu zvakunoenda kuti vaMugabe vasiye basa, kutanga takatanga chita ndofunga matambudziko edu auri akupera. Asi nekuzoona kwenguva kuona kuti kubva kwakazoita vaMugabe kusvika pane parinhasi gore rino ratakutarisa kumashure kuti zvakaitika, takuona kuti zvataitakatarisira nezvataishuvira nezvataitakafunga hazvina kunge zvisadzikiswa.
Vanoti havasi kufara nezvavakiitika pari zvino sezvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika.
Chinhu chakaitika isu vanhu tisiri mukati macho, chinhu chakarongwa kwachakarongwa, chinhu chakachida kusadzisa zvachazvisadzisa. Asi isusu takashandiswa kusagudzikana neutongi hwaMugabe kuti zvibudirire zvakarongwa.
Amai Wini Dongo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaMugabe vakabviswa pachigaro nechisimba, vakazvifarira nekuti vaiona sekuti zvaiita kuti vagare zvakanaka.
Sevanhu vaishuvira achange munyika, taiti kukauya new leadership, new government zvichachinja, but you are not seeing any change. Things are actually getting worse. Zvinhu zvokusha kwa mabasa achona. Yeah, vari kuti Zimbabwe is open for business but we haven't seen anything chikunzi open for business. Mafuta hakuna, zvinhu zviri kukwira, and the salaries are not even going up but zvinhu zviri kungokwira, so we are not even seeing the change.
Muzvare Melani Moyo vaudza Studio 7 kuti mufaro wavakaita munambudzi gore rapera wapera nekuda kwekuoma kwaita upenyu. Vanoti semaonero avo hapana chashanduka uye vave kutotya mauto zvichitevera kupfuura kwaakaita vanhu muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu.
Ende takatobatana tichitokurudzira tiriko kuvatanga tiri kuti aiwa masoja ngaaendere mberi pamberi nemasoja. Tichiziva kuti tichifungidzira kuti zvinhu zvichanaka ende upenyu huchachinja, mabasa achawanikwa, vakaenda kudiaspora vachadzokawo, asi iko zvino tikuona kuti hapana chakachinja.
Asi vaHilary Shumba vaudza Studio 7 kuti zvichitevera danho rakatorwa nemauto munambudzi gore rapfuura, vanhu vasununguka zvakanyanya munyika.
Ini ndoti zvakaitwa nemauto munyika yeZimbabwe gore rapfuura, tikufara kuti pari zvino mwana weZimbabwe asununguka. Hakusisina zvaya zvekuti aityisi dziro kana kutya kutaura mazita evakuru, ungave makombi, ungave maruva matinogara, asi iko zvino izvi tinototaura takasunungurudza kusoropodza kana kuti kukurudzira tinototaura zvakaita sei, takasunungurudza chingotenda izvo kuti masoja akaita chinhu chakanaka.
Vatiwo nyika yakaita sarudzo dzakachena ikakoka vekunze, izvo zvange zvisingaitwe nehurumende yavaMugabe. Vashumba vati zviri pachena kuti hurumende yavaMnangagwa iri kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Vanongorora zvematongerwo wenyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti vanonzisa kuti sei vanhu vasiri kufara nekuti pane zvimwe zvakavimbiswa zvisina kuitwa.
Vanga vakapromiswa kuti soon after kubvisa vaMugabe vanhu vacha create a government of national unity where vanhu veMDC, vanhu vemucivic society, vanhu veZANU PF will be represented. Those are the people very happy but the promise yacho haina kuita sei, haina kuitiwa. Takaona vanhu vachitanga kuita sei kurecreate from
vagumbo vati zviri pachena kuti matambudziko akaita sekushayikwa kwemari pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu akatowedzera pasi pehurumende iripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe iri kusvitsa gore rizere mangwana apo masoja akapinda mumigwagwa yeHarare akapitigura hurumende yavaRobert Mugabe nechisimba. Nhasi muchirongwa cheThe Connection tichange tichibvunza vechidiki kuti pane shanduko here muupenyu hwavo kubva zvabviswa vaMugabe. Kana mwechida kupinda mwechirongwa chedu, tumirai WhatsApp upa namba zinoti 001-202-465-0318. Ngati sangane inasi mwechirongwa The Connection muneni ntunga milinkomo.
Na chochi ziviso ichita batashika kumagumu echirongwa chedu chanasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Soku izikati senda baku VOA Ndebele.